This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 21, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutemo weparamende yekuti kana munhu achiri memba yeparamende akapinda muparamende, maMPs ane mvumo yekungosimuka kuti auye munhu ngaabude. Saka nyaya yacho inofavangotangira pakuti zuva ravanouya kuparamende racho, maMPs amwe aripo oramba kuti munhu yaafani kunge aripo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo inoti ZANU-PF iri kutyora bumbiro remitemo nekuti vanhu vakakwikwidza vakazvimirira vanzi dzave nhengo dzebato iri.
Iye zvino sefodya ichiri munhu hatisati takunyatsoziva kuti tingaburitse atingati makeji akawanda sei, nekuti ichiri mumunda zhinji, fodya zhinji ichiri munda ichiri kutokura. Asi tiri kuona kuti gore rino rinenge rakati dererei zvishoma.
Musika wekutengesa fodya wovhurwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku, vanotungamirawo bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, vanoti zvakaitwa nepolitibiro yeZANU-PF zvekuti yatambira kuva nhengo dzebato iri vamunyaradzi kereke vekuBigita West navaJonathan Samukange vekumudzi South kutyora bumbiro remitemo. Vaviri ava vakapinda musarudzo dzesarudzo dzedare reparamende vakazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Bumbiro remutemo rakajeka. Kana ukanga wakamira uri independent wopinda muparamendi netiketi rekuita independent, kana ukazojoina party wamuparamendi imomo, siti rako rinoita vacant, unotofanira kudzoka futi kuvanhu wonosarudzwa wamirira bato. Saka sezvakaita vaSamukange, kana chachokwadi kuti vakadzoka muZANU-PF, tava kuti siti ravo rinenge risisiri siti vanenge risisina munhu. Zvakangofanana naKereke akamira paya paya anga asiri ZANU-PF. Chiri kuitwa neZANU-PF ndechekuti yaakutanga kunyepa manje. Like pana Kereke vaakunyepa kuti aiwa Kereke akasenda ari ZANU-PF, asi kuna Samukange havakwanisi kunyepa vachidaro, nekuti pepa rakatonyorwa zvakachena kuti vanga akazvimirira.
Saka nyaya iyi ingagadziriswe sei chaizvo?
MPs amwe ari muparamendi anofanira kuramba kuti vagare naye pasi. Mutemo weparamendi yekuti kana munhu achiri memba yeparamendi akapinda muparamendi, maMPs ane mvumo yekungosimuka kuti auye munhu ngaabude. Saka nyaya yacho inofavangotangira pakuti zuva ravanouya kuparamendi racho, maMPs amwe aripo oramba kuti munhu yaafani kunge aripo. Kana spika akaramba achingomubvumidza, then umwe wemaMPs anokwanisa kuenda kudare reConstitutional Court kuti anopuwa order iyo anenge akusungisa speaker of parliament.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku, vanotungamirawo bato reNCA vari parunare kuChipinge.
Ndini Thomas Mapumo, muimbi wokuZimbabwe, makateerera kuStudio 7.
Mukuru wesangano reTobacco Marketing and Industry Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti musika wekutengesa fodya uchavhurwa svondo rinouya. Fodya ndicho chirimwa chopa varimi mari yakawanda. Tabata Dr. Matibiri kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino zvatarisana nekuvhurwa kwemusika wefodya. Musika wefodya iri kuvhurwa musi wechitatu, musi wa4 March. Iye zvino zvichitarisa kuminda kuti tiri kuona kuti fodya iyaya inoita zvekudiridzwa iri kesheni. zvinji yacho yakapera kukohwa nekupiswa. Iwo inorimwa nemvura yemudenga, zvinji yacho ichiri kukura, asi pane imwe zvayo inokwanisika kunge yakukwanisa kutengeswa kuswa for much.
Pane mamuri kumbofamba-fambawo muchitarisa fodya yacho, mungati yakamira zvakadii?
Fodya zhinji yatiri kuona, zhinji yacho yanga yamboti mire kukura nenyaya yemvura yakanyanya kunaya kupera kwaDisemba nekupisa kwakazoita muna January, mwedzi wekutanga wegore rino. Asi iye zvino tiri kuona kuti zhinji yacho yakukura zvakanaka, yakutanga kuti mashizha yake yatsokura achirembera zvakanaka.
Saka munotarisira kuti inenge iri yemhando yepamusoro here tichitarisa iyo nyaya yemvura nezuva iyi?
Fodya zhinji yatiri kuona iri kubuda zvakanaka mumapaundi kana yapiswa iri kubuda zvakanaka. Tiri kuona kunge yangofanana neyakatengeswa gore rakapera nevarimi.
Ko, tichitarisa uwandu hwefodya yakarimwa iro gore rino iri, hwanga hwakamira sei?
Iye zvino sefodya ichiri munhu hatisati takunyatso kuziva kuti tingaburitse yatingati makeji akawanda sei, nekuti ichiri mumunda zhinji, fodya zhinji ichiri mumunda ichiri kutokura. Asi tiri kuona kuti gore rino rinenge rakatidererei zvishoma pane regore rakapera, nenyaya yatakambotaura kare yekuti mvura yakanonoka kunaya gore rino, ende payakatanga kunaya zvakare yakambva yaramba ichinaya kwamazuva akateedzana akati wandei, ende ichinaya zvine simba.
Mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Giambo. My Instagram. Yeah, bro.
Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese ma sister. Doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yatinoenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Sali Dura, avo vakadomwa ivo sa national coordinator anenge achishanda nemutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mumabasa avari kuita kuedza kusimudzira kodzero dzevanhukadzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Sali Dura.
Mazvita, Women's Coalition isangano rinova rimubatanidzwa wenhengo dzemasangano akazvimirira ari ega anorwira kodzero dzemadzimai. Uyezve mukati umu mune nhengozve dzinova ivo vanova vanhu vatingati mamemba eWomen's Coalition, vanova vakadzi chero neipi nzvimbo yenyika yedu yeZimbabwe, vanoona zvakakosha kuti varwire kodzero dzemadzimai. Saka zvazvinoreva ndezvekuti ini rinenge riri basa rangu kuti ndiite kuti vese vanhukadzi vanoshuvira kurwira kodzero dzemadzimai nemasangano akazvimirira ari ega anorwira kodzero dzemadzimai, tiite mubatira pamwe kuti tive tinoona kuti upenyu hwemadzimai nevanasikana nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi zvive zvinhu zvinoendeka munyika yedu yeZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo tinoona kuti imi mune rwendo rwamakaronga rwokuuya kuno kuAmerica, uko kuchange kune musangano mukuru wemadzimai. Zvii zvamuchazeya kumusangano uyu?
Gadziriro yerwendo rwekunge vanhu vari kufamba vakananga kuvatingati kuNew York, kune iyo inonzi Consultative Status on Women, kuri kupemberera chatingati zvisungo zvakabvumiranwa nenyika dzese pasi rose makore makumi maviri apfuura zvakanangana nenyaya yekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tingatoti gadziriro dzacho dzatotanga. Kwakava nemisangano yakaitika yekuti hurumende yakatitsanangurira zvayakanyora mune inonzi government report kuratidza kuti tafamba sei panyaya yeBeijing Plus 20, kuti zvii zvatakwanisa kuita isusu pazvisungo zvakabvumiranwa pasi rese. zvakadarozve hurumende yedu iri kunoita iyo inonzi government declaration yairi kunoramba ichiita chitsidzo chenekuzvipa zvezvisungo kuti mune zvavasina kunge vakwanisa kuti zvibudirire pazvavakanga vatsidza kuti vachaita kuti upenyu hwemadzimai nevanasikana huenderere mberi vacharamba vachienderera mberi nacho chitsidzo ichochi saka izvezvi izvi tiri mushishi yokuti zvese zvatiri kutarisa zvatapuwa nehurumende nesuwo takatarisa semasangano akazvimirira ari ega tiri kuenda ikoko kuti tinotaurirana nevamwe vanoita zvekodzero dzemadzimai pasi rese kuti tive nezvisungu zvinoita kuti titarise kwamashure kwatiri kubva rwendo rwatakafamba zvatakasangana nazvo zvibingaidzo zvanga zvichiita kuti kusava nekuendeka pazvidzidzo zvatinowanzoita senyika mukusimudzira kodzero dzemadzimai chakanyanyanyanya kubuda ndechekuti tikatarisa hurumende dzedu dzose pasi rese dzinoita zvidzidzo zvakawanda chaizvo vagonyora mitemo inoyatsomisa mvura tese tigova nekubvumirana kuti haiwa zvichaendeka asi pakuzotarisa homwe yenyika tinoona kuti panoita dambudziko rekuti mapazi ehurumende anenge achitarisirwa kuti ave anoita kuti zviendeke haasi kuwana upfumi hwenyika kana homwe yenyika inoita kuti ivatsigire pane zvavanofanira kuti zviitike saka ndizvo zvimwe zvatichange tichimhanya nazvo mukuedza kuti tiite kuti hurumende dziite dzinoita zvidzidzo kuti ngavave vanotarisirwa kuti homwe yenyika pave nechikamu chinotovapo chinoitawo kuti basa riendeke kune mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira ari ega anosimudzira kodzero dzemadzimai nekuenzaniswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi
tiri panyaya iyoyo muzvare Dura ndedzipi nhuna dzamungade kuona imi dzichigadziriswa dzamuchange muchizeya pamusoro pezvadzo
pari zvino tingati muchirapfuura kwakava nekuti takakwanisa kuenda kudare reparamendi tikanosangana neyeparliament thematic committee inoona nezvekuenzaniswa kwemukana kwevanhukadzi nevanhurume takaisawo zvichemo zvedu zvataita risira semadzimai emuno muzimbabwe ari kushuvira kuti kuve nekujekeswa panyaya yemutungamiriri wehurumende kunyanyanya kubazi reministry yedu yemadzimai chimwezve chiri kunyanya kubata nguva ino chatakaenda zvetikanokurukura navo inyaya yegender commission bill tinoona kuti gender commission bill iyi yeiri mubumbiro dzvaredu remutemo riri kubuda iro riri an independent commission asi tikatarisa mune zvinyorwa zvakaita raakuwanikwa riri kuva nezviga zviri kuramba zvichienderera mberi zvichinangana nekuti kuve nemasimba ekuti ministry ive nechokuita pamusoro pegender commission saka takaendawo tikanotaura nhunha dzedu nemaonero ataida nezvataitarisira naizvozvo vakagamuchira ivo vedare reparamendi vakati vachazotizivisa kuti vachange vachitambira sei zvatakanga tavatambidza
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Sali Dura kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda chaizvo
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino yasvikango yekuti tichienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumigodhi yemangoda kwachiyadzwa uko tinonzwa kuti vazhinji vari kugunun'una nemaparadzirwo ari kuitwa zvakatikomberedza ikoko zvinosanganisa miti kucherwa kwemakomba anonzi haasi kuzofushirwa pamwe nekukanganiswa kwemvura zvichibva mukucherwa kuri kuitwa munzvimbo muhurukuro yedu tine mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 wamupfumi wamupfumi nhasi tati timbotarisa zviri kutora nzvimbo kuminda yemangoda kwachiyadzwa uku muri kuonawo sei imi sesanganowo rinombotarisawo nyaya dziri kuitika ikoko mangoda ikoko
ava ndizvo zvatakangotangana nazvo nebasa irori mamarange nekuti dambudziko huru rakaitika nderekuti makambani apindira yakaita akapinda zvisiri pamutemo takatarisana nenyaya yekuchengetedzwa kwemiti nevhu nemvura yatingati nyaya dzeenvironment makambani akadarikira zviri pamutemo pakukwanisa kuva vachibudisa maeia plus ekuti vanga vachibvumidzwa kunge vachimaina nekuchengeteza environment zvakare. Saka kuzai papo pavapinda kuzvasari zvino veibarira mhano apanyaya iyoyo havasi kutedzera maenvironmental laws. Vamwe vachikutongopuhwa zvimwe zvikamu zvekuti vamaine zvakawanda muminda yemamo nekukura kwavakaita, asi nyaya yemvura nyaya yemakomba havari kuchera imomo havasi kwanisa kumafutsira. Saka mombe dziri kufa, mune hazardous contamination iri kuitwa mombe imomo and macommunities ari zvamombe. Vamwe vari kuita macomplications zvamubvura yavari kushandisa imomo. Vamwe vazhinji chaizvo vari Mamarange vemachiyadwa chaimo vane challenge yekuti wana mvura yakanaka yekumwa nekushandisa.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemakambani aya vamupfumi zviri kuvatadzisa kuti vange vachiteera mitemo yakatarwa?
Ukati utaure neema vanovano monitor nekuipa mafines kumakambani iwayo, vane machallenges avainawo ekuti kubva pekutanga chaiko access yekupinda Mamarange yaitowanisa yaitota zvekuapply kuti vapinde. Saka makambani atinoona kunge ane vanovatungamirira vacho vanenge vane yatingati political protection inoita kuti emaisanyasiite basa rayo nemazvo. Ndo challenge huru irimo. Vemakambani avanongoramba ukaenda macommunities kuti uite mameeting navo, they do not turn up. Saka vane simba ravanenge vanoshandisa rinoita kuti varamba vachini violate environment zvavari kuita Mamarange imo.
Kweivo vagariwo matanho apiwa avari kutorawo ekuedza kuti matambudziko aya agadziriswe?
Vagariwo mamo vanozama kutaura nguva nenguva, vanotaura nemarura district council, vanotaura zvine hema iyoyo. Asi chatinoona nyaya yataurwa yataurwazve, unoona kuti havana mari bhozi dzimwe dzacho nyaya dzakutora kuti dziende kumakotsi. Saka vagari vemo tinovadzivinga maningi kushaya sapoti yakati simbei yekuti vaaproacha makotsi. Zvimwe nyaya zvinenge zvipenzi yekuti kuti vaite makesi aya pamutemo zvinenge zvakuda kuti vaproduce residence iyo. Saka vanenge vachida sapoti yekuti vachibatsirwa nehamwe maorganizations. Ndinoona ana zvela vanhu vozama kuvabatsira, asi chinobetsa kuti vanyatsoungana vanyatsobatsirikana zvinhu zvinonge zvinoneta. Ukati uindavhiwe veema vacho havanyatsobudi pachena intemu zvematesi vezvimwe havanyatsobudi pachenazve intemu zvematesi iwayo kuti vange vachibatsira macommunity nenyaya yekuti mapositions ehurumende. Saka chokwadi chinangwa chichiendesa kuvakuru vavo vari kumacommunities havazonyatsobudi futi chokwadi nezviri kuitika imamo. Saka macommunities anowana kuari panguva yekuti havana vanoyatsovabatsira vanayo vamiririra pakuvhaeleswa kuriswa environment mudunhu ravo riri kumanwa madayamoteri kwamarange.
Imiwo sangano renyu idanho ripi rariri kutorawo kana rarinotamba munyaya iyoyi?
Isusu vatinoita tinoshanda nemaorganizations akaita saanazela vanovava neunyanzvi panyaya dzeenvironment. Asi isusu organizations yatinoita kugara tichiona tiveema vacho tichitaura matambudziko ari kubva macommunities iwayo kuti muri kumboongororawo here nyaya yemvura ichanika munavodzi mune nyaya yemvura yemombe dziri kunwa dzichifa. Vachitaura kuti vari kuita makesi, asi vanotaura kuti mvura yakachena makambani ari kuvhaile. Asi ukazotina macommunities imomo unoazoona zvishuwa kuti vagari vemo vanotora mapicture emvura ichinyasiitwa silajimurwi sinoyana kuseritei nemakambani iwayo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamupfumi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinokutendai vateereri.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti teererai zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi neurukuru yedu navamupfumi. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo inoti ZANU-PF iri kutyora bumbiro remitemo nekuti vanhu vakakwikwidza musarudzo vakazvimirira musarudzo dzenhengo dzedare reparamende vanzi vave nhengo dzebato iri. Musika wekutengesa fodya wovhurwa svondo rinouya. Aiwa, amawadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro, ndiri wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube.